Mapepa svitswa kudare iri nevanasikana vaviri vakarorwa vasati vasvitsa makore gumi nemasere vanoti Loveness Mudzuru naRuvimbo Tsopodzwa anoti kurorwa kwevanhu vasati vasvika makore gumi nemasere kunotyora bumbiro idzva remutemi wenyika. Gweta riri kumirira muzvare Mudzuru namuzvare Tsopodzwa vatendai biti vaudza dare kuti chikamu chemutemo unoona nezvekurorwa kwevanhu weMarriages Act chinoti mwana anenge asvika makore gumi nematanhatu ave munhu mukuru chinotyora bumbiro idzva remutemo wenyika iro rinoti munhu anobvumirwa kutanga mhuri yake ave nemakore gumi nemasere.
Vana vanodefinewa nemutemo wedu kunge munhu wese asati asvitsa 18. Saka chanetsa muZimbabwe ndechekuti mazirume arongotora tuvana voroora vasati vasvika zera, vasati vasvika 18, vovatarisa kuenda kuchikoro and so forth. So tachikumbira dare kuti riongorore constitution yedu risvike paconclusion yekuti hakuna munhu anofanira kuroorwa kana kuiswa mwana asati asvika paage 18. Ndo zvatangachiita. So zvinobatsira kuchengetedza vana varingopondwa nemasugar daddy kunana Chenda Mbuya, kunana Dutito, kunana Ngai and so forth. Bure idzva ndori kunyatsotaura kuti tine kodzero dzevana. Vana vanosvika paage 18. Tine kodzerezve yekuroora, unoroora kana wane 18. Pabumbiro rekudhara zvanga zvisimo izvozvo.
Vabiti vaudza dare kuti kuroorwa kwevana vasati vasvitsa makore gumi nemasere kunotyorawo mutemo unoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevana weChild Protection Act.
Kana utori mwana, utori mwana. So mwana anogona kuba, mwana anogona kuzi mwana. Saka mwana anofanira kutoprotektwa even against chaari kufunga kuti consent. So mwana anogona kudarira masuiti ari muchechi. Haungamupeka masuiti because masuiti anozi woti mwana ari kuda. So mwana is not capable of consent. And izvatogara zvichitorekognizwa nemutemo. Mwana, saka tinotomuprotekta because ndichauya ndomunyengetedza. Mukatarisa vana vacho, mwenzemumusikana wacho, vana vadiki stereki. Vana vadiki vakaitiswa nhumbo vari form 3, form 2, so vana. So vana vatokudzwa kuti murume chinchinoruma, saka it's part of the protection.
Asi gweta riri kumirira gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Munangagwa, avo vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Olivia Zvedi, vati hapana kodzero dziri kutyorwa sezvo vachiti bumbiro remutemo harisi kunyatsobuda pachena panyaya yekuroorwa. Amai Zvedi vati bumbiro remutemo rinongotaura kuti munhu anogona kutanga mhuri yake ave nemakore gumi nemasere, asi harina charinotaura panyaya yemakore anobvumidzwa kuti munhu aroorwe. Zvichakadai, dare reconstitutional court rati richazotora mutongo waro pazuva rarisina kutara. Mutungamiri wesangano reReopening Opportunities for Transformation Support, kana kuti Roots, muzvare Beatrice Savage, vanoti vakaona zvakakodzera kuti vasimudzire nyaya yamuzvare Mudzuru namuzvare Tsopodzwa nepamusana pekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevana vanoroorwa vachiri vadiki dziri kuramba dzichiwanda munyika.
Saka vakazviona ivo nematambudziko avari kufesa vari mudzimba dzavo idzodzo. Mumwe wavo ari kutori kugara mune abusive relationship mekuti mune mhirizhonga iri kuitika mudzimba idzodzo. Saka matambudziko avari kuti sevechidiki hatifaniri kuona mumwe vasikana vechidiki vachienda through zvavakaenda ivo. Saka vazvitora ivo kuti vave mhare dzinofamba dzichitaura kuti nyaya dzechild marriage hadzifaninge dzichibvumidzwa muno muZimbabwe. Ende vari kuzviti kutobatwa chibharo, hakuna chinhu chatingati chinonzi child marriage, nokuti mwana wechidiki hakwanise kuti apinda muimba aroorwa angagone kumisa imba. Saka idzi imhare dzamira muzvara nhasi kuti dzinge dzichiwanikwa dzichichallenja mamarriage laws ari kuti allow, ari kubvumira kuti vechidiki vange vachiroorwa. Nokuti tikatasa mucustomary law hamuna age yakastipulatwa kuti ndiyo minimum age yekuti musikana anogona kuwanda achiroorwa. Tikatasawo futi pamarriage act inotaura iyo kuti musikana anoconsenta to marriage at 16. Zvinova zvinhu zvekuti ivo sevana vadiki vapinda mumarriage dzachona vari kuti aiwo hazvifaniringe zvichiitika, nokuti zvinokonzera zvinhu zvakasiyana siyana, nyaya dzeHIV, nyaya dzekufa vasikana vachibara nokuti vanenge vari vadiki miri yavo isati yakukwanisa kunge ichisununguka.
Ongororo yakaitwa neZimstats inoti pane madzimai zvikamu makumi matatu nechimwe chete kubva muzana akaroorwa kana kutanga kugara nevarume asati asvitsa makore gumi nemasere kubva muna 2002 kusvika muna 2011. Nekune rumwe rutivi, sangano reUNICEF rinoti pazuva rega rega pane vana vari pasi pemakore gumi nemasere vanosvika zviuru makumi maviri nezvishanu vari kuroorwa kana kutanga kugara nevarume pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.